Ini ndini jonga kande miri ndichiti eno emisore nhau dzanhasi chipiri chivabvu 31, 2016. Mauto eZimbabwe National Army oramba mashoko ekuti ane chekuita nekupambwa kwemurwiri wekwedzero dzevanhu vaitai Dzamara. Dr. Patterson Dzamara, munin'ina wavaitai Dzamara, vodaidzwa nemapurisa pamusoro pemashoko avakapa kuvatori venhau nezuro. Tine hurukuro negurukota rezvekutakurwa kwezvinhu pamusoro pevashandi veNational Railways of Zimbabwe nezveurongwa hwekuda kumisa vamwe vashandi mabasa. Mapato mashanu anopikisa hurumende yeZANU-PF nhasi anyorerana chibvumirano chemushandira pamwe pamberi pesarudzo dzichaitwa muna 2018. Tine hurukuro nemumwe mudzimai achangobuda kubva mujeri. MDCT yoronga kukurudzira dare reparamende kuti ribvise mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe pachigaro nenyaya yekutadza kumisa huori munyika. Muchirongwa chevechidiki cheThe Connection na 8:30 pm tiri kutarisa nyaya yekubata pamuviri kwevana vasati vabva zera uko kunonzi kwowedzera zvakanyanya. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kustudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7, tibatei na7pm pamasaisai anoti 909am ne4930 kHz pashortwave.